Mugwaro yabudisa pamusoro pechirwere chinhasi. Bazi reutano rinoti kusvika nezuro vanhu zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mana nevashanu 4645 vanofungidzirwa kuti vange vabatwa nekorera, uye mazana mapfumbamwe nevashanu 905 ndivo vakaongororwa kuzvipatara vakaonekwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Chirwere ichi chinonzi chapararira matunhu madiki emunyika makumi mana nerimwe kusanganisira muguta reHarare. Mutauri webazi reutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rine nyanzvi mumatunhu ese munyika dziri kubatsira varwere pamwe nekudzidzisa veruzhinji pamusoro pechirwere ichi.
Tinokurudzira veruzhinji Zimbabwe kana munhu arwara ngaende pachipatara chiri padhuze naye, uyewo kuti vanhu ngavageze maoko under the running water before eating or after the using their toilet. Itaro zvekuti mvura yekumwa chaiyo kana ichikwanisa ku inonzi treating of drinking water ngavazviite regardless of the source.
Vaimbova gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa zvakare vari meya vekwekwe Dr. Henry Madzorera vati chirwere ichi chinokonzerwa netsvina, uye vakurudzira kuti hurumende nemakanzuro zvipe vanhu mvura yakachena pamwe nekutakura marara.
Nyaya huru inofanira kuitwa nehurumende ndeyekumeka sure kuti vanhu vese vane clean potable water, mvura yekunwa yakachena isina utachiona. Toona kuti masuweji edu anofamba zvakanaka. Toona zvakare kuti izvo hand hygiene, tapromota hand hygiene muvanhu vedu. Ndozvinhu zvatofanira kuita kuti pedze denda rekorera inyaya yemvura, kunyanya mumaguta. Mvura yatinomwa tinopiwa nemakanzuru ngaive yakauchikwa zvakanaka, yakachena isina utachiona.
Vatiwo zvakakosha panguva ino yedambudziko rechirwere ichi kuti bazi rezveutano ringe riine vamiriri varo pamisangano nemagungano, kuitira kuti rione kuti vanhu vari kutevedzera here nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti kudzoka kwechirwere ichi kunoratidza kuti nyika haina zvayakadzidza kubva muna 2008 apo pakafa vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana maviri nemakumi masere nevanomwe nechirwere ichi.
Kana mapublic health fundamentals asina kugadziriswa, dambudziko rezvirwere zvakaita sana korera tinoramba tichisangana naro.
Varusike vakurudzira veruzhinji kuti vazvichengetedzewo vachiti harisi basa rehurumende nemakanzuru chete kuchengetedza utano hwavo.
Semacommunities tinotorawo nebasa guru ratinofanirwa kunge tichiita.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Economic and Social Transformation Vasame Wadzai vakurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzishandire munzvimbo dzakachena pamwe nekutevedzera zvese zvinodiwa neveutano senzira yekudzivirira kupararira kwekorera.
Tatingagona kungoita isusu seboka kukurudzira mamembers edu kuti ashande panzvimbo dzine dzakachena, vashande vachitevedzera hwaro hunotadza kuti vanda kushanda vasingaparadziri chirwere icho chii.
Kushayikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara mumaguta pamwe nekudhuka kwepombi dzinotakura tsvina nezvimwe zvinonzi zviri kukonzera kupararira kwezvirwere zvemanyoka munyika. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Malawi, South Africa neMozambique dzakasangana nawo nedambudziko rechirwere ichi munguva pfupi yadarika, izvo zvakasiya vanhu vanodarika churu vafa kuMalawi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.